Vamanga kwandi president yenyika saka kutaura kwavo kunofanira kunge kuri informed neongororo inenge ichiitwa nemasecurity apparatus enyika akafanana nepolice CIO nearmy kana mapasi esecurity asi tinoda kukurudzira purezidendi vamunangabva kuti zvakaitika kubulawayo zvinofanira kutarisiswa pachokwadi zvoinvestigetwa nemapazi anoita mainvestigation zvakadzama mapazi iwayo anoita mainvestigation anofanira kuti kana aona zvaaona ochikwesena vanhu okwesena vanhu vagreswa kumatare matare ndeanofanira kuzokoronanza kuti munhu aane mhosva here kana kuti munhu haana mhosva hatidi kuti paitwe politics munyaya yakaipa sezvakaitika kuwatstadium sondereriri rateraii saka tinotarisira kuti kana ariwo maonero avo vamunangabva vachiinfomiwa nesecurity apparatus yenyika zvenzende tichitarisira kuti mutemo utore matanho avo kuti paonekwe zveshuwa kuti vanhu vakaita zvindevava here
asi zvingatarisirwa here kumutungamiri wenyika kuti ongororo isati yaburiswa kuti yawana chii ivo vaa kutonongedza munwe kune vamwe vavanenge vasingawirirai navo
aiwa patizando zvaigaraichiita mazuva aperayo kuzvishandira yaita zvakati zvakatotanga nekuzabu zvichingotizeni mhosva dzaitwa nezano chiita zvinhu zvaiyeka zvainzi zvaitwa nezabu zvaingonzi zvaitwa neopposition mdp chiuya yainzi yaipara mhosva zvesina kungoita zvichitaurwa nemutungamiri wenyika asi kukataura mhosva dzose dzinobva kuzabu kusvika kumdp hapana kana munhuwani akakonvictiwa akapika mumajeri achinzi ndeaita zvinhu izvi
tanzwawo vachivimbisa kuti chiitiko ichi hachisi kuzoita kuti munyika muiswe mutemo westate of emergency tingatarisira kudaro here
aiwa state of emergency haingakwanisi kuitwa because chinhu chinokwanisa kukondemera ende mukationa iva munangabva ichambati hatizodai vanenge vachitoziva zvinhu zvirikutoitika munyika nomupati pamwe tingangomanirangoti g4 asi pane vamwewo vanhu vasine ne g4 vanenge vakazviita